vanhu vakanyanya kuafektwa vanhu vane mashops nevanhu vanodrive up matrucks atingati macross border trucks kuti malong distance trackers vaya. Saka zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuti vanhu kune maaudios ari kutenderera, kune mamessages ari kutenderera papoting kuti anyorwa nevemunomu. Maaudio ari kutaura kuti hatitombodi kuona vamaforeners munomu muSouth Africa, dzokerai kunyika kwenyu.
Iyo hurumende yeSouth Africa pane zveyambotaura here, pane zveyaita here?
Hurumende yeSouth Africa yaita musangano neatinongati maambassadors ekune dzimwe nyika zvikuru sei dziri affected, vakataura ivo kuti vari kuvimbisa kuti vachaprotekta munhu wese ari muno muSouth Africa, zvikuru sei maforeners. Mupurisa, mukuru wemapurisa kana kuti vatingati minister wemapurisa vabhekicwele vanga varipo nemacommissioners avo vakavimbisa kuti tichapa security kumaforeners kuti vaone kuti kwanzvimbo dzavagere vagare zvakanaka pasina kushungurudzwa kana kutambudzwa pane zvatanga tichiona pamavhiki maviri apfuura.
Ko, pamusoro pevatyairi vemagonyeta pane zvambotaura pamusoro pavo here?
Havana kunge vachispecifya kuti tiri kuspecifya kuti uyu, nekuti life is life, whether uri mutyairi wegonyeti, whether unoshanda mushopu, whether unoshanda mumba memunhu, life is life. Hatidi kuona upenyu hwemunhu huchirasikirwa. Asi vangotaura vakabroadena kuti zvizvarwa zvisiri zvemusouth Africa tiri kuzvikumikidza. We are committing ourselves pachirungu kuti vadi vawanikwe vachiprotektwa nemutemo weSouth Africa nemasecurity services emuSouth Africa.